Ininzi ni Marvelous mshanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi china kubumbi 25-2019. Zimbabwe inobatana nezimwe nyika kucherechedza zuva remalaria pasi rose. Hurumende ichiti uwandu wevanhu varikufa nechirwere ichi waderera nezvikamu matanhatu kubva muzana asi vakawanda vachibatwa nechirwere ichi kumanikaland uko kwakavhiringwa nedutu mpengo remafashamu ecyclone Idai. Mutungamiri weUganda vayoweri Museveni vopinda munyika kuitira kuti vazovhure zviri pamutemo musika wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair muBulawayo mangwana. Vagari vekuChimanimani nechipinge vakavhiringwa nemafashamu ecyclone Idai vochema-chema kuhurumende kuti vatsvagirwe pekugara patsva pane kuti varambe vakagara mumakamba avari pari zvino. Rimwe dutu mpengo recyclone Kenneth rinorova zvakare Mozambique, Tanzania neComoros paine kutyira kuti rinogona kubata dzimwe nzvimbo muZimbabwe. Asi mapazi ehurumende eMeteorological Services Department neCivil Protection Unit achipa maonero akasiyana. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM pa Live Talk tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai munzvimbo dzakasiyana siyana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.